Mapurisa padande mutande ravo retwitter vanoti mumazuva masere adarika pane vanhu vashanu vakapondwa kusengeza 3 kufigtree kwamurewa kuchikombedzi nekuinyati. Panguva iyi vanhu vakawanda vari kukuvadzwa nekubirwa nevanhu vainge vakapakatira zvombo. Vamwe vagari kunyanya vana muzvinabhizimusi mumasvingo vanoti vave kugara vakabatira hana maoko sezvo mbavha dzawandisa. Mumwe mugari wekwamakore kubhikita vaoscar makuva vanoti mbavha dzine puri dzatekeshera nekudaro vanotyira upenyu hwavo.
Isu vagari vekubhikita tiri kugara takabatira hana maoko nenyaya yemhondi dzadai kungotekeshera mudunhu rino remasvingo province. Vazhinji vari kufungidzira kuti mazvina bhizinesi vanogara vane mari sezvo havasi kubhenga mari dzavo, uye vanoitawo maprojects avo akasiyana-siyana vanochengeta huku kana zvimwewo vanogara nemari muzimba umo. Tese teitingotya nokuti hatizivi kuti vanhu vanosvika nguvai.
Bepanhau remasvingo Mira rakabudisa nyaya yekuti musi wesvondo mbavha dzaive dzakapakatira pfuti dzakapfuura nekuuraya mutyairi wemuchovha vadarlington madzokere panyika Growth Point kubhikita. Mbavha idzi dzaibira mari vashandi vepachiteshi chinotengesa mafuta emotokari chepaglow pamapamba. Svondo rapera, mbavha dzaiva neputi diki kana kuti mapistol nemaak47 dzinonzi dzakabira zvitoro zvinopfuura zvina muzuva rimwe chete pachivi Growth Point. Mumwe mugari wemasvingo vajohani chihwani vanoti nyanya idzi dziri kuwanda nekuti mapurisa haasi kuferefeta nemazvo.
Dambudziko riri kusangana naro vanhu vose ava inyaya yekuti mapurisa edu pachavo nyange tikamafonera kuti vaita amdrobari havakwanisi kuti vasvike nenguva nokuti havana zvifambiso. Zvibatiso zvavo zvishoma, nguva yavo zhinji iyo vanoshandira padhuze panofambika netsoka kure, havakwanisi kuti varambe vachikuatenda nokuti zvifambiso havana. Iyi kuferefeta kuti vaferefete zvakanaka hunge vasvika apa, hapana chakanaka chavanoferefete vachiita nokuti nzvimbo dzacho zhinji vanozodzisvika nguva yapo.
Asi vamwewo vakaita sava Edwin Mugova vanoti nyaya dzembavha nemhoni dzatekeshera dziri kukonzerwa nekuomba kuri kuita upenyu munyika.
Aiwa, iyi nyaya yemaamdrobaries yakutotityisa muno mumasvingo. Muzimba hamuchagarike, takugara takabatirana maoko. Izvi ndiri kufunga kuti pamwe kuda zviri kukonzerwa nekushayiwa kwemabasa, uyezve vari kumabasa kwacho vamwe mari hadzisi kukwana dzavari kutambirisa. Saka vamwe vacho ndivo vakuuya neputi nezvombo vachizoita zvemaamdrobaries kudzimba.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo Inspector Kudakwashe Dewa vati vari kuzama kuferefeta nekubata mbavha idzi, uye vakurudzira veruzhinji kuti vasachengetere mari dzavo mudzimba kana pavanoshandira.
Sezvatiri kutaura, ndingangoti inini zvatiri kuita hedu hatigoni kuzvitaura kuti tiri kuita chii, asi chokwadi chiripo ndechekuti tiri kuedza nenzira dzakasiyana-siyana namastrategies akawanda atakaisa kuti tione kuti tabata matsotsana zverobhari izvozvi. Asi kune veruzhinji zvatingangotaura ndezvekuti veruzhinji ka ngavarege kuchengetedza mari dzavo mudzimba kana kuchengetedza panzvimbo dzavanogara, kana kuti zvenyaya dzemari dzavo ngadzirege kungozikamwa nomunhu wese wese kuti vane mari dzakadini uye kuti vari kufamba sei. Ngazvirege kungozikamwa kunyange navashandi vavo ngazvirege kuzikamwa.
Svondo rapera, mutongi wedare remagistrate mumasvingo vaBernard Chineka vakabata vamwe mauto pamwe nemapurisa nemhosva yekuba pamugodhi wegoridhe kumasava vakapakatira pfuti. VaChineka vakambomisa kutura kwemutongo wavo vachiti vachazoita izvi munguva pfupi inotevera. Mune imwewo nyaya dziri kumatare, mutongi wedare repamusoro reHigh Court mumasvingo Justice Garai Nesumawadze vakatongera mbavha ina dzaiba nepfuti kugara mujeri kweupenyu hwese mushure mekubatwa nemhosva yekuponda nekubira amai Rutendo Ndega vemumusha weTarget Corp mumasvingo. Amai Ndega vakakandwa pamwe nemurume wavo mumugodhi wegoridhe usasa Sande. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa masvondo apera pakuradzika kwaMajor General Godfrey Chanakira kumarinda eHeroes Acre vakati vari kushushikana zvikuru nenyaya dzekupondwa kwevanhu idzi munyika. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.